manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorumbidza mauto nebasa guru ravari kuita kuchengetedza nyika. Asi vanopikisa vari kushora vakuru vemauto vachiti vari kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika nekumbunyikidza vanopikisa. Uwandu hwegoridhe raendeswa kuFidelity Gold Refinery wawedzera zvichienzaniswa nemwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yanga ichicherechedza zuva remauto kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitenda mauto nebasa guru rekuchengetedza zvakarwirwa hondo yerusununguko. Asi vamwe munyika vari kushora mauto vachiti ari kushandiswa nebato rezano PF kunyanya mukumbunyikidza kodzero dzevanhu. Mutorerodo wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vatambirwa nemufaro pavasvika munhandare yeRufaro Stadium mange muchiitwa urongwa hwanhasi. Vachitaura kuzuru nezuru zvevanhu zvaungana nhasi, mutungamiri wenyika ati mauto ari kuita basa rinodadisa zvikuru mukuchengetedza runyararo. VaMnangagwa vatiwo,
"Beyond Africa, Zimbabwe is grateful for the long-standing support we are receiving.
Zimbabwe inotenda rudo nerutsigiro rwatiri kuwana kubva kuhama dzedu neshamwari dzedu dzakaita seChina, Russia, India, Indonesia, Malaysia nePakistan muzvirongwa zvedzidzo, budiriro nekudzivirirwa kwenyika."
VaMnangagwa vatendawo mauto ari kuenda kunoshanda neAfrican Union neUnited Nations mukunochengetedza runyararo kune dzimwe nyika. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vati mauto akakosha zvikuru uye anofanira kupembedzwa.
"Mauto edu anoita mabasa akasiyana siyana. Guru racho ndokuzvidzivirira kuti nyika yedu irambe iri yedu pasindichaya unokanganisa kana kupinda mumiganhu yenyika yedu. Vanoita basa iroro zvakanyatsonaka, saka tinofanira kuvapemberera. Then kune nyaya yemabasa mazhinji avanoita kuvaka makliniki nguva even drought relief. Iko zvino izvi tinoona mota dzamauto dzichiita mabasa iwawo, saka tinofanira kukoshesa mabasa mazhinji anoitwa nemauto edu eZimbabwe."
Asi vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika vari kuchema-chema nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuitwa nemauto. Muna chikumi mwedzi wapera, mumwe mukuru wemauto kana kuti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Musanyatwe vakati vanhu vachamanikidzwa kuvhotera ZANU PF uye bato iri richatonga kusvika madhongi ameranyanga. Gore rapera VaMnangagwa vakadomawo mukuru wemauto ose kana kuti Zimbabwe Defense Forces Commander General Philip Valerio Sibanda kuva nhengo yePolitbureau yeZANU PF kunyangwe zvichityora bumbiro remitemo. Vakazorova nendeshure mushure mekunge vamwe vada kuvaendesa kumatare. Muna 2011 mumwe mukuru wemauto Mushakabvu Douglas nyika yaramba vakatiwo havaizosaruta Mushakabvu Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri wehurumende. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vaPromise Mkwananzi vati mauto haasi kutevedzera bumbiro remitemo.
Mauto edu anoda kuti adzidziswe patadai inonzi transformation muchirungu. Tichigadzira ndava kune kuora kuriko kumusoro kwehoyo. Makomanda tinoona kuti haazotedzera mirayo nemitemo yechiuto yatinoziva. Anoda kutedzera zvinodiwa nevanhu vezanupiyefu. Mauto enyika afaronga ari muhomwe erimwe bato kana rimwe bato. Anofaronga akamira panzvimbo asina dadivira akarerekera. Izvo zvikutaura kudai masoja anenge abuditswa panze kuti avhundutsire vanhu vanofaronga vachidzivirira.
Kopasi pemutemo Mauto anotarisirwa kuita sei chaizvo. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti ZimRights vadzika maibere.
Izvo rinouya tiri panguva yakamanikana. Ende pane kugunununa kwakanyanya pamusana pevanhu vari kuchikorerwa kodzero dzavo. Saka mukupemberera kwatinoita zuva remauto irozvi, tinozvibvunzawo zvekare kuti legacy yemauto yedu panhau yekudzivirirwa kwekodzero dzevanhu yakamira sei. Bumbiro redu remutemo rinoumba musection 210 inonzi independent complaint mechanism yekuti avo vose vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzavo nemauto vanofanira kukwanisa kuenda kukomishoni iyoyo vachinodemba demba. Izvi hazvisati zvaitwa.
Vanoongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe kubva muna 1985, 1990, 2000, 2002 uye 2008 vanoti dzainge dzine mirizhonga uye vanochengetedza nyika kusanganisira mauto vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Muna 2017 mauto akatungamira mukupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Asi vanotsigira zvakaitwa nemauto vanoti vamugabe vainge vakakomberedzwa nematsotsi. Mhemberero dzanhasi dzange dziri dzechimakumi mana nemana. Mhemberero idzi dzaitwawo mumatunhu ose enyika. Vakuru vemauto kubva kunyika dzemusadak vapindawo mumhemberero dzanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Mapurisa nezuro akaburitsa padande mutanda rawo reX mazita evanhu makumi mana nevatanhatu vakasungwa ndokubatwa nemhosva yekutengesa kana kurima zvinodhaka zvisiri pamutemo. Vakatongwa ndokupiwa zvirango zvakasiyana-siyana vanosanganisira Shadrick Chipiro wekuChipinge, Revai Jangambika wekuWaterfalls muHarare, Meluli Konde wekuNkulumane kuulawayo, Fernando Brian Tom wekumbukura Gombera kuchiweshe, Senza Kupishiri wekumberengwa, Derek Katsande wekuHeathcliff Consortium muHarare nevamwe. Kunyangwe vakawanda vakanzi vabhadhare mari dziri pakati pemadhora makumi matatu nemazana mana nemakumi matanhatu ekuAmerica vanotevera vakakandwa mujeri kwemakore maviri. Vakakandwa mujeri vanosanganisira Nyajena Seke wekudomboshawa, Pardon Kurua wekunemangwe kugokwe, Michael Haywood wemuHarare uye Tokumo Muzondiwa wekunemangwe kugokwe. Vamwe vechidiki munyika vave kusimukawo vachibatirana pamwe chete nevamwe mukuedza kusimudzira nharaunda dzavanogara. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevechidiki vanoti Makiliyo Mapfumo naTanaka Chembezi vanogara muHarare. Vaviri ava vari kuedza kudzikisa uwandu hwevanhu vari kutsikwa nedzimotokari mumugwagwa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Vaviri ava vanoti chido chavo chekurwisa tsaona dzomumugwagwa dzinokonzerwa nedzimotokari chakauya mushure mekuona vana vechikoro vakawanda vachitsikwa nedzimotokari. Vachishanda nesangano remubatanidzwa wenyanzvi dzinodawo kuona njodzi dzemumigwagwa dzichipedzwa reActive Mobility Stakeholder Group pamwe chete nekanzuro yeHarare, Makiliyo naTanaka vanoti dambudziko renjodzi dzemumigwagwa rinogona kupedzwa kana vedzimotokari vakatyaira zvine mwero. Vaviri ava vakaparura chirongwa chinonzi Tactical Urbanism chakanangana nekutora matanho anogona kuderedza njodzi dzemumigwagwa kunyanya munzvimbo dzinogara veruzhinji. Tanaka anoti
Mikuagwa hii haisi ya mota chete. Mikuagwa hii inoshanswa zakawanda. Vanima baskuru, vanima skateboard. Vanoshanswa mikuagwa hiyo. Ni vanofamba chesu. Saka project hii ino wane kubatira kuburito voice yangu. Dijichema one sefiti.
Makilio Mapfumo anotenda kuti migwagwa kunyanye mumaguta akaita seHarare inoita sekuti yakangogadzirirwa avo vane dzimotokari.
Ende tikatarisa maengineer mazhinji havasi kunyanyo panguva kune vana kana vanhu vatikurei mukati memugwagwa vavari kuplana zvinhu zvavo. Zvizhinji zvavari kuplana vave kungoplanira motokari. Ndosaka muri kuona takazoita chirongwa chetactical urbanism.
Konde kupi kumwe kwabatwa basa nevaviri ava? Tabunza Makilio.
Chiratidzo chatakaita pabudiriro 5 apo patikango yedza kushandisa nzira dzakati chipei dzisingatore nguva asi dzichiedza kukatalyza kuti pave neshanduko mukati mekufamba kwemigwagwa. Izvi zvinoita zvekare kuti vana vave excited vafare pavanosvika pamugwagwa vachiona kuti chii chavangakwanisa kuita kuti vazvichengetedze.
Sangano reWorld of Statistics gore rapera rakadzivisa kuti pavanhu zviuru zana makumi mana nemumwe kana kuti 41 per 100,000 vanorasikirwa neupenyu nekuda kwekutsikwa nemota gore rega rega. Wandu uhu hunonzi wakanyanya kana Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika. Mukuru anoona nezvemumigwagwa mukanzuro yeHarare vaBrian Zvomuya vatendawo kuti chirongwa chetactical urbanism chiri kubatsira vagari. Mutauriri wemapurisa eZRP muHarare Inspector Lakmocha Kanza vanoti chirongwa ichi chakanaka chose naizvozvo chinoda kutsigirwa nekutevedza mitemo yemumigwagwa kunyanya nevanotyaira dzimotokari.
Zvakafanana nema accident mamwe ari kuitika ndekuti kazhinji mota inenge yakaoverload kati tichimushika chika chihonda fit unotoona takatakura vanhu vanenge 12 zvekuti vakabuda muchimushika chika imomo unotovhunduka kuti vanhu vangu vari paya takatakura vanhu vakaona kudaro unoona chimwe chakaloda kuti pamusoro.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti zvirongwa zvakaita setactical urbanism zvinoda kutsigirwa nemunhu wese.
Vagari, urongwa uyu urongwa wakanaka nechikonzero chekuti upenyu ndehwedu uyezve tikasiya ava tikufungidzira kuti vachaita zvinhu izvi hatikuona tingati paine chimuko.
Chirongwa chetactical urbanism ichi chine odonzo rekudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema nehutsi wedzimotokari kubudikidza nekudzikisawo huwandu hwedzimotokari dzakamboshanda dzinopinda munyika. Kuita izvi vaviri ava vanokurudzira vanhu kuti vashandise mabhasikoro. Mudzimai wechidiki anogara kubudiriro Evelyn Kapoto anotenda zvikuru basa riri kuitwa rekuchenjedza vanoshandisa migwagwa.
Kana takatarisa road iyi taigara takangonzwa kuti kune mwana atsikwa achienda okubva kuchikoro mota dzinenge dzichingomhanya especially makombi. But magadzirirwa apaitwa izvozvi akanaka cause pashandiswa paint ne design zvisina kujairika.
Mugovera wadarika kuna amai nevana vavo vatatu vakadhumwa nemota mumugwagwa Semnioma extension muHarare. Amai ava nevana vavo vaviri vakabva vafa. Zuva rimwero mumugwagwa mumwe chete kune munhu aive pabhasikoro akatsikwa zvekare akafa. Zvinobva zvabuditsa pachena kukosha kwezvirongwa zvakaita setactical urbanism zviri kutungamirwa nevechidiki senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa. Asiwo vamwe vanoti mapurisa ari kuisawo upenyu hwevanofamba netsoka munjodzi pavanenge vachiita wakitsi na gonzo nevemushikashika nevemakombi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sachigaro vebato guru rinopikisa muTanzania reChadema waFreeman Mbowe nemutevedzeri wavo vaTundu Lissu vose vakambokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye munyori mukuru webato iri vaJohn Munyika vakasungwa nezuro pamwe nevechidiki makumi mana vaida kucherechedza zuva revechidiki kana kuti International Youth Day. Mapurisa ainge avarambidza kuita musangano uyu. Mumwe mukuru wemapurisa anoti vasunungurwa asi zviri kurambwa nevebato reChadema. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti mutungamiri wenyika yeTanzania amai Samia Suluhu Hassan vari kutyira kuti vechidiki vanozoratidzira sezviri kuitwa nevekuKenya neNigeria. Mutungamiri wenyika ya Ukraine wa Volodymyr Zelensky vanoti hapana chakaipa pane zvakaitwa nemauto enyika yavo zvekunopamba dzimwe nzvimbo mudunhu reKursk muRussia. Vati Russia iri kushandisa dunhu iri kurwisa nyika yavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati zviri kuitwa neUkraine kuda kusvokosa nyika yavo. Asi masenata maviri emuAmerica ari kushanyira Ukraine ati yakagona kurwisawo Russia iyo yave nemakore maviri nechidimbu ichiirwisa. Veruzhinji vanoti vanotambira nemufaro mashoko ekuti uwandu hwegoridhe rakatengeswa kuFidelity Gold Refinery wakakwira nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% mumwedzi wachikunguru kana zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi, asi vachiti izvi zvinofanirwawo kuonekwa mukushanduka kwemararamiro avari kuita munyika, zvikuru munguva ino apo nyika yakatarisana nenzara inotyisa yakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti mashoko anofadza chose ekuti goridhe riri kuwanda sezvo riri iro rakatsigiriswa mari yenyika yeZig.
Zvinotipachiedza satiri kuenda ndava tiri kushandisa mari yakatsigirwa negoridhe nezvimwe zvicherwa zvakakosha yakatsigirwa futizve nemari yekunze kwenyika. Saka zvinotifadza panguva iyo, tichida kuti mari iyoyo inge yakasimba, tichida kuti mari iyoyo ishandisike zvakanyanyisisa, itsvagwe ibikwe munyika muno tozongofanana nedzimwe nyika kumakore anotevera atakatarisana nawo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanotiwo izvi zvakanakira nyika sezvo zvichibatsira nenzira dzakawanda.
Asi iyi zvakushandi zvokuti hazvive kuti rose rinongoenda kumareserves, rimwe rinozotengesiwa nekuti pane pachidikwa kuwanikwa mari yekunze, ende pane pachitodikwa kuwanikwa mari chero yekubhadhara vanhu vanenge vaendesa goridhe racho. Asi zvakadaro tiri kuona kuti pari zvino uremu hweZig paro market hunenge huri kudzikira.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe senyika ine zvakawanda zvainokwanisa kurarama nazvo uye kubudirira nazvo.
Kuri kuti mitengo inotengwa nayo zvicherwa izvi yanga yakanaka, Zimbabwe inokwanisa kutowanawo zvizhinji zvainenge ichiwana kubudikidza nezvicherwa izvozvo.
Asi vakuchera vanodzoka vachiti nekuda kwezvikonzero zvakaita seuori, kusavimbika nehumbimbindoga, hapana kana hochekoche kana sungawirirano kana ukama pakati peraramo iri kuitwa nevana veZimbabwe nezvicherwa zviri munharaunda dzavo.
Saka tinofanira kuti tiwane nzira yekuti tidzinge iro dhimoni reuori, dhimoni rehumbimbindoga, dhimoni rechindini rinoita kuti zviri kubuda mufu reZimbabwe zvinge zvichienda muhomwe dzevashoma.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti zvinonetsa kutambira mashoko anobva kuhurumende kana kumasangano ainodyidzana nawo.
Ekuti pane dambudziko retrust kuti goridhe ravari kuti rakadheriviwa nemakorokoza nemasmall scale miners uyewo nemalarge scale miners ririko zvechokwadi here, kana kuti mashoko ekuda kusimbisa Zig currency yavanotiwo inobhekwa negoridhe.
Gwaro richangobva kuburitswa neFidelity Gold Refinery rinoratidza kuti goridhe rakawanikwa muna chikunguru rakasvika pamakirogiramu 3495 richikwira kubva pamakirogiramu 2618 dzakawanikwa muna chikumi. Gwaro iri rinoti goridhe zhinji rakabva kune vanochera goridhe vachiita zvechikorokoza pamwe nevemigodhi midiki. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa muna Mbudzi. Apo vanoongorora nyaya dzesarudzo vari kuti ave mangange pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vebato re Democratic nevavaru kukizana navo vaimbo wa mutungamiri wenyika wa Donald Trump ve Republican Party vaviri ava nevatewezire wavo vari kusimbisa nyaya kuchagaru tsigiro nemari. Mutewezire wa Trump Senator J.D. Vance veku Ohio mangwana vanenge vari ku Michigan. Mutewezire wa Amai Harris Governor Tim Walz veku Minnesota vave kutangawo nhasi kuchagaru tsigiro vari vega. Vavols vachaita musangano ku Los Angeles ku California. Mangwana vachaenda ku Colorado ne Boston. Va Trump vachange vachitsvagawo rutsigiro ku North Carolina mangwana. Amai Harris vachaendawo kudunhu iri nemusi wechishanu kunoparura urongwa hwavo hwezveupfumi. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abatanyanzvo munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona kuti pana makwikwi akakura chaizvo pakati pavaviri ava tichitarisa zvekare kumusiyano iri pakati pavo ichavaparadzanisa kuti umwe uchakwanisa kuzohwina nazvo mumwe pamwe zvinogona kuti asahwina.
Mungati pane musiyano wakaita sei pakati paAmai Harris navaWaltz tichiwanikwa isu tichienzanisawo navaDonald Trump navaJD Vance?
Zvakasiyana chaizvo pakati pavaviri ava ndezvokuti mapolicies avo akasiyana, tarisa isu nyaya dzeimmigration, nyaya dzeupfumi, tozotarisa zvekare kuti mumwe mudzimai mumwe murume, tozotarisa zvekare isu kumazera avo, mumwe uri pa78 mumwe uri pa59, tozotarisa isu pane zvavakaita panyaya dzemabasa avo kusvika pari zvino zvakasiyana.
Semaonero enyu, Amai Kamala Harris vachange vachitaura nezvei pamusangano iyi? Tozotarisawo kuna vaDonald Trump, zvii zvavachange vachisimbisa pamusangano yavo yekutsvaga rutsigiro?
Tichitarisa isu Amai Harris vava vari prosecutor California, vane zvavanozvitutumadza nazvo zvavakaita zvavachandotaura kumararu uko, ukuchitarisawo kuti vaTrump vanenge vakanangana nokunoshora zvakamiririrwa naAmai Harris nehurumende yavo iri kutonga pari zvino. Saka tichitarisa zvekare vaTrump, munhu wakambotonga akazikamwa navanovhota maAmerica kuti matongero ake akaita sei, ndo avanenge vari kusimbirira iwayo kuti kana ndikadzoserwa zvepakutonga ndichange ndichiita zvakati, zvinganyanya panyaya dzeupfumi kana kuti panyaya dzeimmigration.
Nyanzvo munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio muno muAmerica naMavelas Mhlanganya wei weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hallo, Studio 7, ndonzi Washington uraya. Ndapotaura panhau yakaitika kumaolympics. Hazvisi izvo zvakabuda, hatingambohwini kozi vanhu vakaenda kumaolympics havasi ivo vanhu vanomanya muZimbabwe, asi vanhu vane hama dzine mari dziri mugovernment, vanhu vane hama dzemuzano, vanhu vakaendeswa vane hama dzemuzano, havasivo vanhu vanomanya vari muZimbabwe. Vanhu vanomanya vakasiyiwa, ende vanhu vemuZimbabwe vanomanya vakawandisa.
Vana veZimbabwe, sicho iye neyatiri inoyi, yakuda kuti tibatane sevana veZimbabwe. Tisingatarisi kuti uri kubva kuzano PF, uri kubva kubato rinopikisa kana kuti uri mushona, uri murudzi. Tiratidzire tigadzire nyika, nyika iri kutungamirwa nevanhu vasingafungi nezvevamwe, vanongofunga nezvavevo chete. Tikatarisisa situesheni inezvinhu muZimbabwe, vana vaperera kumadiaspora, vatiza nyika nekuda kwokuti upfumi hwaparara. Ngatibude titaridzire vana veZimbabwe, zvikoro zvinodhura, zvipatara zvina mishonga. Chandodira nhamo yemuZimbabwe haitarisi kuti uri weZanu PF here, uri weopposition, inongokuswasanga chete nhamo. Haitariri kuti une kadhi remusangano here, kuchikoro havadi kadhi remusangano, vanoda school fees, kuchipatara vanoda mari. Apa mishonga yacho hakuna. Ngatitaridzire vana veZimbabwe, hurumende ichinje maitiro iyi.
Makadi pa Studio 7 napo. Nditafadzwa munyembi kwa bora. Taikumbirawo kuti ndaikumbirawo kumure Zimbabwe kuti dai vanhu tawanawo nekukunda kwendowo kunoratidzira musi wa 17 ine kuti hei parudo tichitombomire semukono chaivoza tikasatamira tikasatomira tinoramba tichinhonga svosve nemuromo.
Makadi ko pa Studio 7. Aiwa izvi tiri vatano tatitimbotaurawo kapa studio apo. Iyi nyaya yatititi taure ndeinyaya yesadhaki. Sadhaki yatichinje zvinhu zvazvo ko zvadi kugara zvakangoitwa zvichingoitwa makore eseda Zimbabwe apa pane imwe levo. Zvinhu zvokuti zvinofanira kugara zvakangogadziriswa. Murambe makadaro muchitipa nhauti chokwadi.
Studio 7 mamuka sei ndibaba Chino Grey baba wevanhu.
Ndaikumbirawo muti zivisirowo vakomana vezanu PF ava nevarume vezanu PF kuti nyika haisi yavo. Ndopo vari kukanganisa, ndopo vari kurasika. Eya, ndopo vari kukanganisa ipapo ana kazembe kazembe nana mutsvangwa nana chinamasa nana mupofu. O, nyika haisi yavo vana munangagwa. Nyika ndeye vanhu vose. Nyika ndeye vana veZimbabwe nemarudzi ayo ose ari munyika. Ngavasiye zvokushishidzira vanhu nemauto, kushishidzira vanhu nemapurisa. Vanhu vaneta havachazvida zvese izvi. Kana maovheta vanonyebera nyeberai vakatongwarawo vanotozviziva vanetawo. Vana mujibha vaneta. Hapana tototamba iyoyo iri kurira. Kana vachitipedza vachatipedza. Ndatenda mazviita baba Chinosi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Kuru vanoti ngaibviwe paruzhinji. Ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda nianonzwa muineni Tavo Kanyuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Chirongwa chedu che The Connection cheve chidiki na 8 PM nhasi tiri kutarisa maonero eve chidiki pamashandiro emauto pazuva rino rekucheretedza mabasa avanoita kana kuti Zimbabwe Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorumbidza mauto nebasa guru ravari kuita kuchengetedza nyika. Asi vanopikisa vari kushora vakuru vemauto vachiti vari kupindira munyadzo zvematongerwo enyika. Tabatashuka kumagume uchira mga chedu, anukone kayane mufaro mazua wose, ndini wenyu, Jonga Kande Miri, ndirimu Washington DC, ndi kusaya minasta Ndikile Msanga.
Choku izika, disen.